nokuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, ndaita hurukuro ini naamai Posha Kandemiri, chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington, kuti tinzwe mabasa avari kuita kubatsirawo vamwe vanorarama neurema kumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu amai Posha Kandemiri.
Ndinokutendai zvakanyanya taMarvelous Mhlanganya uye.
Amai Kandemiri, tinoona imi pane mabasa amuri kuita ekubatsirawo vamwe vanorarama neurema kumusha. Titsanangurei kuti ndati mabasa.
Tinobatsira nenzira dzakasiyana siyana. Zvatinoita ndezvekuti patinotaura nevabereki kana nehama neshamwari kumusha, tinobvunza kuti vamwe vese vari sei. Zvikuru sei vavakidzani vatakakura tichiona kana kuti vatakasiya vari vana vadiki. Saka patinobvunza ipapo tinozwa kunzi ningasoso, ningaita zvakati, ningaita zvakati, asi ningahasunzwa zvakanaka. Saka zvakaitika ndezvekuti pandakambofona kumba kwedu kuvabereki vangu kuWarren Park, ndakanzwa nyaya yekuti pane mumwe mukomana Trust Chayano wako anova mwanakomana wevatinoti baba munini vanemba yakatasana na baba wedu, akanga aita dambudziko rekuita accident. Makura akati kuti apfuura aita accident kudaro akazobviswa rimwe gumbo, saka anga asarwa negumbo 1. Saka saizvozvo takangoona kuti mwana anga achitambudzika zvikuru, ndati ndipei namba dzake ndione kuti ndingamubate sei. Asi before that munina wangu anonzi Sharon Mazenge Zemura ari kuEngland akanga atanga kumubatsirawo nenyaya yemaziso, nekuti maziso ake anga atanga kuita dambudziko, anga asanyatsoone zvakanaka. Saka takabvumirana kuti iye ochikondinya nezvemaziso, ini kunokuwo ndochitanga kutarisana nezvekuti angakwanisiri kuwana gumbo riri artificial kana kuti prosthetic leg rekuti abatsirikane. Saka zvatakazoita manje ndakazotaura naye Trust mbadanyatsomubvunza mva handitsanangurira mamiriro azvanga zvakaita. Ndikaona kuti semukomana wechidiki anga ari panguva yakaoma, haana zvaakwanisa kuita negumbo rimwe chete, haakwanisi kana kutomboita kana mabhinda uku kana kubatsira in any way.
Imi chii chakanyanya kukubatai? Tinoona vazhinji vanoti aiwazve hama dzakawanda dziri kunetse kana kumusha, asi chii chakakubatai nyanya panyaya yemukomana uyu?
Chakanyanya kundibata chekutanga ndechekuti mwana uyu mwana mudiki ari panguva yekunga achishanda, achishandira mhuri yake, vabereki vake, achivabatsira mukuita zvakawanda. Asi nekushaya gumbo kwaanga akaita, anga asakwanisa kuita anything. The only thing chaaikwanisa kuita kungomuka ogeza ogara. Saka zvakare nekuona kuti isusu Mwari vakatiitira zvakanaka, vakatikomborera, vakakwanisa kutiunza kuno kwatiri kune mikana yakawanda. Saka takayeuka kuti hazvireve kuti kana uchinge wa kuno kuAmerica hauchazive kuti vanhu vari kumusha vanoda kubatsirwa. Hanzi hatichinje mutupo nekubvakacha. Saka takatuswa kuti tibatsire Trust kuti akwanise kuzviraramira.
Chidzidzo chamawana pane nyaya yaTrust ndechekuti nyanya kune avo vanogara kunze kwenyika vane hama dzichiri munyika.
Chidzidzo chakawana ndechekuti hama dzangu kana Mwari vachinge vatipa mukana wekuwana nekuti zvakawandisisa maningi, ngatibatsire vanenge vachishupika munharaunda. Nekuti kwatinobva tine vanhu vazhinji vari kushupika, asi dzimwe nguva tinofuratira tichiti aiwa, man for himself, God for us all. Ngatiregedze kudaro, ngatitarise munharaunda matinobva kana paine vanoda rubatsiro tibatsire. Hatingapedzi hedu nhamo dzemunhu dzese, asi padiki patinoita ipapo it makes a difference.
Mushure mekunge Trust uyu aenda kunonzwa kuti makumbo aida ya maprosthetic aizoita mari yakawanda sei, makazodi?
Ndo patakazoita GoFund. GoFund inova website yekuti munodescribe zvamuri kuda kana kuti munotsanangura zvamuri kuda kuti mubatsirwe nazvo nevanhu vakasiyana siyana. Saka ndakati Trust atorwe video, ndobva atorwa video achitaura zvaimunetsa nerubatsiro rwaaitsvaga. Vanhu vazhinji vakabatikana. Pakasamwe mudzimai akabatikana zvakanyanya, akazondifonera akati, Mai Kandemiri, ndaona chinhu chamuri kuita. Mari yamuri kutsvaga iyi ndaona kuti imari yakawanda. KuZimbabwe pane kambani yandinoziva inobatsira vanoda rubatsiro rwemaprosthetic henzi or legs. Saka ini ndichada Trust akwanise kuenda kukambani iyoyo obva anowana rubatsiro. Zvechokwadiwo Trust akaenda kukambani iyi, asi kukambani iyoyo kwatochinda takazopiwa igumbo iroro was a third yatakatapiwa kuchipatara. Zvekuti mari yatakazoraisa haina kuzombonyanya kutibata, nekuti yakabva yataita zviri nani, ikatokwana ikatozokwanisa kuti kumubatsira achienda kuchipatara achidzoka mari iyo ichitokwana. Saka takangotenda Mwari naizvozvo. Zita rekambani yakabatsira kuti Trust awane gumbo rakati nemutengo uri nani. Inonzi Rescue Rotary Club of Zimbabwe.
Imi pamakazowana gumbo izaidiwa na Trust, makanzwa sei apo akazokwanisa iye kuwana achiriona achizokwanisa kuriedza nezvimwe zvakadaro?
Ini ndakabatikana zvakanyanya nekuti Trust pakapiwa gumbo akapfeka bhutsu kune makumbo ake ese, akafamba akaenda kune vabereki vedu akanogara navo pasi akavatsanangurira zvakaitika akavaratidza tsoka dzake dzanga dzaakupfeka gumbo akafara zvakanyanya. Ndakanzwa kubatikana ndakanzwa zvakare kuzadziswa mumwoyo mangu kuti Mwari makanaka, nekuti mufaro waakataridza Trust wakanga uri mufaro wakanyanya. In his own words akati, sisi Mwari ndewangu gore rino. Iko zvino ndaakukwanisa kuona TV zvanga ndisingakwanisi kuita nekuti masaa ake ese ari 2 ezvinezvi akaoparetwa manje. Saka akutoona akutoverenga. Sisi ndaakukwanisa kufamba zvandanga ndisingaiti. Asi chaakazodudza zvakare ndechekuti rimwe gumbo rake rimwe racho iri chairo chairo paakaita accident akakuvara kutsoka uku pachiziso apa paangle. Saka haritsikerese zvakare pasi ende kureva kuti tsinga dzeropa hadzisvike kutsoka. Saka muchando runomurwadza zvakare. Aitoti paakambobvunza vana chiremba vakambomuti rinokwanisa zvakare kutwa sejari gumbo iroro kutaura kuti tsinga dzivhurwe ropa rifambe richienda kutsoka kuti asaramba achitonhorwa. Saka ndakatomuti horaiti zvouchiita iwewe, sinzi zvimwe izvi zvagadzirika pari zvino. Chinzwa information yekuti gumbo iroro rinoda kugadziriswa iri, how much is it? Kana wanzwa mari yacho wozonditaurira tiwati tingatsanzire zvakare here kuti rigadzirwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Poshia Kandemiri kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, maita zvenyu tatenda.
Ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.